This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu, kurume 30, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 11605 ne15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapato anopikisa oshora mashoko emutungamiri wenyika ava Robert Mugabe ekuti havakwanisi kusiya chigaro nekuti vanodiwa nevanhu vemuZimbabwe zvakanyanya.
Kuramwa mabasa kwevashandi veNational Railways of Zimbabwe kuenderera mberi vachiti vanoda kupiwa mari dzavo dzemwedzi yadarika gore.
Chimwe chizvarwa chemuZimbabwe chiri muAmerica chobatsira vari kumusha nemabhuku.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwaka wekutengeswa kwefodya gore rino watanga nhasi vamwe varimi vachitsutsumwa zvikuru nemutemo mutsva wekuti varimi vave kubhadharirwa mari dzavo kumabhanga kwete kupiwa mari yavo kumisika yefodya sezvanga zvichiitwa makore apfuura. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vamwe varimi vatataura navo vati izvi zvinovakanganisa pamabasa avo sezvo vanenge vachida kuti vapiwe mari yavo pamisika iyi vobva vatenga zvekushandisa pamwe nezvimwe zvavanoda vasati vadzokera kumisha kana kumapurazi avo. VaAlexander Chiore vekuMount Darwin vanoti dai zvaibvira vapiwa mari yavo pamisika kuti vakwanise kutenga zvavanoda.
Vakona handiri kukumbirawo kuti dai vazviti zvimwe zvekuti isu varimi tinotariro dzekuti hatiri kuya uno tinomari chete yekungouyisa uno. Asi right now tinotoda kubvunza ipapo kuti vangazvikwanisa here kuti pamari yacho inokasira kuti tiwanise mari yekuti tikwanise kudzokesa kuti but on behalf mumwe yacho yechizenda kubhenga.
Asi vamwewo vakaita saamai Loveness Makandwa vekumvurwi vati kubhadharirwa mari kumabhanga zvakanaka chose sezvo zvichiita kuti munhu aende kumba kwake nekukasika kwete kugara pamusika kwemazuva varimi vachimirira mari.
Mari mabhanga chinhu chakanaka nekuti unongoziva kuti mari yako yaenda kuakaunti unotora ikoko. Pane kubva panapa uchiteerana nematsotsi vamwe havatombozivi kuti mari yacho yandiri kupuwa imari ndabvisirwa mari zvakamira sei. Saka kumabhangi zvakangonaka unongonotora chero bhangi chero kwavatorera.
Kirogiramu yefodya yepamusoro yatengwa nemadhora mana nemasendi makumi mashanu uye yepasipasi yatengwa nemasendi makumi mashanu chete pakirogiramu imwe chete. Amai Makandwa vanoti mutengo uyu unofanira kukwidzwawo kuti varimi vaite basa vachifara.
Mitengo ikaramba yakada isingazochinja zvinenge nani sezvo iri prime asingavatikwidzirewo. Kuitira kuti kana taakuzonzowo taakudzokera kumunda tokwanisa kutenga zvese zvinodiwa maqualities ese anodiwa pafodya kuti fodya yedu ibude yakanaka ine quality yakanaka.
Vachivhura misika yefodya zviri pamutemo gore rino, gurukota rezvekurima vaJoseph Made vati itariwe murimi wese kuti mitengo irambe ichikwira kuti vawane chouviri pabasa ravo. Vatiwo vanoziva kuti pane chikiribidi chinoitika pamisika yekutengesa fodya uye vati hapana murimi anofanira kubva pamusika asina kugutsikana nezvinenge zvaitika.
Kana paine murimi anenge ashushikana ane mvumo yekuti asati abuda ataure chichemo chake nematengeserwo anenge achiitwa fodya yake, hazvibatsiri kuti murimi umbotanga wabuda kuenda kunze ozoti paapaya paya ochizodzoka.
Sachigaro webhodhi rinoona nezvekutengeswa kwefodya reTobacco Industries Marketing Board, amai Monica Chinamasa vati uwandu wevarimi vefodya hwakaderera mwaka uno zvichienzaniswa nemwaka wegore rapera. Vatiwo vakapa marezinisi kumisika mitatu inoti Tobacco Sales Floor, Boka Tobacco Floors ne Premier Tobacco Auction Floor. Kunze kwemisika iyi pane makambani 16 akapiwa marezinesi ekutenga fodya. Gore rapfuura Zimbabwe yakawana mamiriyoni mazana mapfumbamwe emadhora kubva mukutengesa fodya, asi mari iyi inotarisirwa kudzikira mwaka uno sezvo uwandu hwefodya hwakadzikira nezvikamu 20 kubva muzana pane wegore rapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mapato anopikisa ari kushora zvikuru mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti vakada kuenda pamujikandigere muri yeZimbabwe inova nekurwadziwa kwakanyanya sezvo vanhu vakawanda vachivatsigira munyika. VaMugabe vakataura mashoko aya nevatori venhau vekuJapan uko vari kushanya kwemazuva mashanu. Vakatiwo kana vari mutano vachakwikwidza musarudzo dzemuna 2018 kunyange hazvo vanenge vave nemakore 40 nemana. Asi mutedzeri wemutauriri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vaGeorge Mukwananzi vanoti vaMugabe vakwegura uye ngavachiende pamudyandigere. Asi sachigaro weZANU PF kuUK province vaNick Mangwana vanoti vaMugabe vakabaya dede nemukanwa pakuti vane rutsigiro rwakasimba.
Koinemere kopane chavambotaura chapane pavareswa kureve ndochokwadi chachosi pavakavhoterwa kokutanga in 2013 vava nemakore 89 maZimbabweanzi vanhu vakafunda zvikuru. Tingati vanhu vasingagona kuverenga kuZimbabwe inongori about 7%. Vamwe vese tinogona kuverenga nekuverengedza. Mukudaro munhu wese aiziva kuti mudaro yaani 89 yese muna 2013 vakavavhotera. Vachinyatsotoziva kuti kana tikavhotera munhu yaani 89 yese achatonga kusvika vane 94 yese kusvika 2018. Saka hapana chinoshamisira ipapapo. Vanhu ngavasaita kunge vakukadzi kanhasi uno kuti gara mudaro yaani 92 yese. Aiwa maitozviziva maZimbabweanzi maitozviziva. 60-something% vavo tikavhota tikatoda iye mudhara yeyu mutana iyeyu ari nani ndozvitoripo. Zvimwe zvese zvavakuda kunzi ngasiye ngadi yatova kuiyo. Kuda kutituka isusu vanhu vakavhota, kuda kutuka maZimbabweanzi akaita dhisijeni iyoyi. Ngatiremekedzanei kuremekedza vamwe venyu, kuremekedza sarudzo yavakaita. Iyi sarudzo yakaitwa namaZimbabweanzi ngairemekedzwe.
Asika vanopikisa vaMangwana vari kuti aiwa vaMugabe havana sarudzo yavakahwina vakatobirira sarudzo dzacho.
Vanotuka futi vanhu ivava, vanotuka SADC, vanotuka African Union, vanotuka vanhu vese vakatarira maelections vakati akanaka. Ivo vega ndo vanoziva zvakanakira maZimbabweanzi. Ivo vega ndo vanoziva kuti ndovaMugabe vana kuina maelections. Ivo vega varuza ndo vanoziva kuti handiyo sarudza yemaZimbabweanzi. Voga zvavo toti kana variyo vanoziva ngavachitonga. Asi havakatongika nokuti kuti utonge pane kaitikiro kanofanira kuitika, pane zvinofanira kuitwa. Inyaya yesarudzo kwavari ngavamirire 2018 vadzoke futi vabamaradzo futi kubamaradzwa mubox. Zvakare vacharamba vachingotaura kana vakatonyara risingatoti paita problem. Vanotofanira kutotaura zvavarikutotaura izvo zviyazviya varitogona nokuti ndozvoga zvavangagona kutaura. Havana kaa dzimwe idea.
Sachigaro weZANU PF kuUK province vaNick Mangwana vari parunare kuBritain. Asi mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti vaMugabe vangatofadza vanhu vemunyika nekusiya basa.
Tongoti isu sebato reMDC vaMugabe vamunhu akwegura makore 20 nemaviri hasi kutamba nawo vakura. Saka tongotiwo pamwe havana kunzwisisa somunhu akura kuti abodo ruzhinji rwevana veZimbabwe haruchavadi. Asi ruzhinji rwevana veZimbabwe tichisanganisana neruzhinji rwebato ravo, vamwe vanotova makabhineti minista, vamwe vanotogara mupolitibhuro, tichitaura navo zvavo zvedu nezveseri havachatodi kuwa nezvavaMugabe. Saka tongoti hakuna vaMugabe maamunhu mukuru. Dema chihwavo zvichemo zvevana veZimbabwe kuti mombozorora henyu, hapana zvatinokuita isi hatina utsinye sezvamunoita imi nehurumende yenyu. Moenda henyu munoonawo mhou dzenyu dzichikamiwa muriyo kuGushungu Estate, hapana chakashata.
Asika vari kuti ivo vakasarudzwa nevanhu vakawanda munyika vari kuvimba navo kuti varambe vachitungamira.
kana vachiti vakasarudzwa navanhu vakawanda vanozviziva ivo pamwoyo wavo kuti havana vanhu vakavasarudza. Pane pavakambotaura paya, vakambotaura ivo voga vachiti 2008 vanotoziva kuti vakatorudza vachiti Tsvangirai wakahwina 73%, ndozvazviri zviro kwazvo. 2013 vanotoziva kuti kana Tsvangirai akahwina 73% 2008, 2013 waizotadza nei kuita 73% plus plus kutopfurikidza ipapo. Ndo saka vakatenga matsotsi anonzi veNikuvhaya, kambani yeNikuvhu yakabika-bika voters roll. Ikaonekwa kunzi voters roll ritoshaikwa, vanhu vakangonovhota pasina voters roll vachida kubika mavhoti enhema, ndo zvavakaita. Saka vachito vakavhoterwa neruzhinji amanyepozve, vakavhoterwa naivo vanhu vashoma-shoma, zvokuti toropo dzeinotaridza kuti vanhu vakavavhotera kana 30% havasviki. Asi neunhubo hwakaitwa rwerigging hweukopokopo hweNikuvhu vakawanika vachidzoka panyanga zvechidzodzo.
Mutauri wemDCT vaObed Gutu vari parunare muHarare. Tabatawo mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya, avanotiwo vaMugabe vanofanira kuti vachiende pamuchikandigere.
Aiwa, chiripo chokwadi chekutoti kana vakatoda muchadyaro nhasi muZimbabwe munoita mabiko mabiri zvongo kupemberera, nekuti nyika yedu inenge yawanawo mukana wekuti ivonewo zvimwe zvitsva nomutongo waMugabe wemakore makumi matatu nematanhatu vachitonga nyika. Asi nyika yedu iri mudambudziko reupfumi, mudambudziko repolitics nemudambudziko remhuri yavo yacapture kana kuti yaita nhapwa. Nyika ino yava nhapwa kumhuri yavaMugabe, kunyanyanyanya mudzimai wavo anozviti anotonga, asi isi hatina kumbovhotera kana kuti vanhu havana kumbovhotera chinhu chinonzi test rate, asi anotori kuti ndatova kutotongawo. Nyika inotori mudambudziko. Asi kana ivo vaMugabe vachitaurayo kuti mukadzi wavo, nekuti mukadzi wavo muZimbabwe, hama dzavo maZimbabwe, kana varivo vanhu vari kutaura kuti vanoite bohwe nokuchema kuti vaMugabe vari giri kutongwa, zvinokwanisa kunge zvirizvo. Asi mhuri yavaMugabe, hama dzavaMugabe, haitiwo Zimbabwe. Zimbabwe zvinoriva vanamai vari kwanatamandai, vanamai vari kucholocho, vanamai vari kudhinga, vari kushushikana kuti mugore rejara rinovo dzichii, vari kunetsekana kuti vana vavo vavari kuindisa kumayunivhesiti. Chiwa, munhu angandoita masters degree kuti atengese airtime, munhu angandoita masters degree kuti atengese matomatisi, ndokushata nokunyangara paita ikonomi yedu, yekuti munhu angari zvenda kunana 1990 nazvenda webelino re 2006 vakatosiyana. Kunana 1990 taona vana sekuru nanambuya vanenge varetire zvavo vachitengesa matomatisi nembambaira. Ike zvino munhu anobva kunasi, munhu anobva kuhisvesi, munhu anobva kubhindura univhesi, kana vekutara chaiye unomona achitengesa matomatisi.
Asi ivoka vari kuti vanokwanisa zvekumirira ZANUP PF musarudzo dzemuna 2018 kunyange hazvo vanenge vane makore makumi mapfumbamwe nemana.
Izvezvo tozvizira kuna Mwari.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare.
Vashandi vekambani yeNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ vanonzi vari pakurangwa mabasa kubva nezuro vachida kuti vapiwe mari dzavo dzemihoro dzemwedzi gumi nemina yadarika dzavasati vapiwa. Mutungamiri werimwe sangano revashandi veNRZ reZimbabwe Amalgamated Railways Workers Union vakamurai mwoyo vanoti vashandi veNRZ maguta anoti Harare, Gweru, Bulawayo nemutare vari pakurangwa mabasa. Vamwe vanoti vashandi vakanga vavimbiswa mari dzavo idzi mwedzi uno, asi kusvika pari nhasi hapana chati chaitwa. Studio 7 yakundikana kubata vakuru veNational Railways of Zimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Kana vashandi vakadotanga kurangwa basa kubva nezuro, keinformation iyo ndinoti it was long overdue. Paini pachangu pachangu nevaonero esituation mamira akaita zvunhu kurerorisi. Vashandi vakanga vatononoka kutaura zvokuti kana vatotaura kubva nezuro kuti vataure situation yavo nyika izive chokwadi, ndo chaizvo chaizvo zvakanaka izvozvo.
Saka tingati nhasi varamwa zvakare mabasa here kana kuti zvazviri zvezuva rimwe chete?
Zviri zvezuva rimwe chete, nokuti kana munhu anenge tiri manzi masalary arrears wozoti iko zvino munhu avaguma kuhora muna January, munhu anorenta, munhu anofanira kuinda kubasa, munhu anofanira kudya, wonzi haasati ambopuwa kana sendi kubva mune vamwe vakaguma kuhora muna December. kwa nasi uno yumi yeye matu watira anakuwa na mari ungaranga baza kwa zwarimi kana kuna baza kwa zwarimi kana kuna baza kwa zwarimi kana kuna mira kushika wapu wa mari yawe ya kakwa nasi
saka maguta api mune kura mwa mabasa u
information ya taa uji kumbaku relo izi taa uji wa hii kwa ziyo relo nge ya tiuza ishto kivunza tulikuzi kune woku kweru ne woku harare ne part of Bulawayo and Mitare.
Saka imise wa miri wewa shandi matana hapa amuri kutora o panyayi
isuta kaya jazese katino kutazu katana kuma ofisi zese takatana kuta urani railway management tika vatika indaka kuma nende secretary tika vatika indaka minister tika shika kwa vice president kwa mpoko tikita amesu na yaka salaries ndi munu watakati okupensia kutawara nae ndi minister kati promise kuti ngati bomira ituwa ni end of March kwa kuna ngetawa wana mapositis but imagine na woyu kutera mangwana hapana chatisha guda chaka ismati nukatora ASSA katika ndoza katika isi ya kuwashandi kutahayi ndini wa rizomsa ngano ndini wa shandi ndini wa mba zeda to representa samba ni emita zama zese ya ando pa hili hapa ndo vata isi ya kuwashandi kutahayi wa ito decision yao
saka mati wa shandi wane mwezi minga ni wa sati wa piwa mihoro yao
chokutanga tanga kuchokuti wa shandi wewe wane 14 months zama salari ya real because kutawara kwa tiku ita kudayo gorereza la 2015 hamasati wambo puwa salari yangu ya 2015 yese wanga wa juru pata kwa ya 2014 saka 2015 hamasati wapuwa yese kile renga 2015 ito of manzika koti January, February na March ya rukera mangana saka java 15 manzi
zuyu zamuru kukuru zira wa shandi panya yoi kana o zamuru kuita kuvana asi kutimu gadri senyai
ya eno kwa kapitali management management na minister wedu tefe ndiyo nafananga atikafira na yale because mamira zakaitaka kambu zikuwa nukutanga na asiri
wangabara mtungamiri wesangano rewashandi ve National Railways of Zimbabwe re Zimbabwe Amalgamated Railway Workers Union wakamura imoyo wariparunare kubulawa yone Studio 7.
Magatirira ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri mu Washington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Sangano remabishop echurch yeRoman Catholic re the Episcopal Conference of Zambia rasangana nhasi rikaburitsa mashoko anokurudzira mapato ose zvematongerwo enyika pamwe nevari kukwidza musarudzo wemutungamiri wenyika kuti vatore matano ekupedza mhirizhonga yezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu. Munyori mukuru wesangano iri Father Clopas Lungu vati musangano wavo wabuda nezvisungo zvichaita kuti munyika musave nemhirizhonga uye muve nekugadzikana.
Sangano re-European Union rashoropodza Turkey zvichitevera kudaidzwa nehurumende yemuTurkey kwemumiriri weGerman muTurkey zvichitevera rwiyo runonzi runonyomba mutungamiri wenyika iye vaRecep Tayyip Erdogan. Izvi zvinonzi hazvienderane nechimiro cheEU. Turkey iyo iri kuda kuva nhengo yeEU yakashevedza mumiriri weGerman svondo rapera ichiratidza kusafara nekuburitswa pamhepo kwerwiyo runosvitsa mutungamiri weTurkey. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe pazvinoenda kunze kwenyika zvinosvikoomerwa nezvinhu nekuda kwekushanduka kwetsika nemagariro. Mumwe wevanhu ava ndavafanuro chirombo avanoti vakazoona kuti nzira yekurerutsa nayo upenyu hwavo kuenda mberi nechikoro. Vachirombo vakaenda kuAmerica makore 11 apfuura mushure mekunge vashanda muZimbabwe kwemakore akati kuti. Vachirombo avanoshanda salibrarian paUniversity of Maryland vachigara kuBaltimore mudunhu reMaryland vanoti kunyanga hazvo vakambosvikokanganisika nekushanduka kwetsika nemagariro vakakasika kuziva kuti chiedza chavaive vasiya kumusha chaive mudzidzo. Vachirombo vakabva vatanga kuita zvidzidzo zvemasters ndokubuda nemadegree maviri uye pari zvino vari kuita zvidzidzo zvePhD. vanoti havanawo kukanganwa kumusha sezvo vakatanga kuunganidza mabhuku nenhumbi dzemitambo yenhabvu nezvimwe vachitumira kuchikoro chemurambwi kumusha kwavo kwavakaberekwa kumusha washa kumasvingo. Mangwana chaiye mamwe mabhuku avakaunganidza anodarika mazana mashanu ari kusimuka akananga kuMidland State University iri muGweru. Muno muAmerica vachirombo vanozivikanwawo zvakare nekubatanidza vana veZimbabwe kuburikidza nemasangano akasiyana-siyana avakatanga nevamwe vavo. Nhasi muchikamu chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika taita hurukuro navachirombo.
Patakataka kuuya zvinhu zvainge zvakaomba sokuti yange iri nzvimbo itsva, asi paunenge uchigara ukisangana nehama neshamwari plus uchizvibatirawo panyaya dzefundo upenyu hwacho hwotanga kureruka. Pari zvinhu ndinofunga kuti zvava nani chaizvo. Basa rangu nderokuchengetedza mabhuku nokubatsira vana vechikoro kuvapa mabhuku anoenderana nefundo dzavanoita. Iri ndo basa randakabva ndichiita kuZimbabwe, asi pandakambouya kuno nokunetsa kwazvo kwemakwarifikeshen aya ndakambotangirawo pasi ndichiitawo zvimwe zvakasiyana-siyana kusvika ndapedzokera kubasa rangu chairo chairo makore mashoma ndinafuura.
Vakawanda vanotaura nyaya dzekuti ukanga wamboshanda kunze uko zvakaita sekuZimbabwe hanzi zvinonetsa kuti upinde musystemu uchikwanisa kunge uchijaira. Imi makakwanisa sei kukunda izvi?
Ichi chokwadi, kupinda musystemu haisi nyore nokuti vanotarisa maqualification ako vokuudza kuti zvatinoda hazvienderani nezvoinazvo. Saka ini ndakakasika kuziva kuti kudzokera kuchikoro ndiyo kutondisolve nyaya dzangu. Saka usiku wafunda chikoro chomuno ndiko kupinda musystemu kwacho nokuti vanenge vava kufundisa zvavanoda iwo. Saka ndo zvandakaita, ndakakwanisa kuita madegree maviri, masters library science ndikaita masters management. Saka zvakandibatsira kundibvise kufundisa musystemu.
Ndinozwa kuti vachirombo pari zvino vachiri kuenda kuchikoro havana kumira, zvii zvavari kuverenga pari zvino?
Pari zvino ndikuita PhD organizational leadership pane imwe university yeMaryland. Vavaririyo nguda kungodzira ruzivo nokugadzira upenyu hwamangwana.
Vazhinji kana vapinda musango sematauriro atinoitwa nevanhu vari kumusha kana vaenda kudiaspora hanzi uri musango, vamwe vanobva vakanganwa nezvekumusha. Vachirombo vachine ukama here nekumusha?
Inini mwoyo wangu uri kumusha. Ndosaka kana izvizvi kutofunga kudaio ndenge ndichingorota kuti rimwe gore ndichadzokera kumusha ndondobatsira nyika yangu kuti isumuke. Saka ndinoramba ndakabatana nehama dzangu dziri kumusha neshamwari dzangu nevandakatsinzanawo kudhara handogara ndinawo ndichivarangarira plus ndichitaura navo.
Zvii zvamuri kuitawo kubatsira mungava muno muAmerica mamuri kana iko kumusha, kumusha washa kwamakabva uko?
Ngatimbotanga zvedu nemuno muAmerica. Ini somunhu anofarira kumusha ndichingosvika muno muchandakataka kuita kubatanidza vanhu tikafoma sangano redu reZimbabwe Family Society. Iro iko zvino rakura zvokuti kwaane masangano akasiyana-siyana, asi pfungwa dzekuti vanhu vabatani muno muZimbabwe dzakabva pasangano redu. Zviri zvokumusha iye zvizvi mangwana chai chaiyo mangwana tichina handiti ndine mabhuku ari kutonanga kukunda kuZimbabwe andakaunganidza kunoku achienda kuMidland State University. Saka ndoimwe pfunzo ndikumhainayo izvezvi.
Makasarudza sei kana kushara chikoro icho cheMidland State University?
Nyaya yemabhuku yainge yamusoro mangu. Saka ndakaenda kune imwe university inonzi Salisbury University sezvo inewo basa rangu riri rokuchengetedza mabhuku. Ndokubva ndataurawo nevakuru vepayunivhesiti ndikati inini mabhuku emi musikadi muita sei nawo. Vakati tinorafesa. Ndikati mamwe mabhuku aya ndinofunga kuti anogona kubatsira chaizvo mhuri yekuAfrica. Vakandipa mvumo yokuti ndokwanisa kuuya ndichisarudzawo ndinoda. Saka ndakangobatanawo neshamwari dzangu dzekuMidland State University. Ndakambosenza paMidland State University for 1 year muna 2000. Saka ndinoziva zvairi nenhamo dzavainadzo sezvo iri university ichiri kungotanga. Saka ndakangotiga nditange neuniversity ndinzoti fanuti kudivanda mabhuku here. Vakabvawo vaitiwo mabhuku vanovada. Saka ndakazoenda kuSalisbury University kwakundosarudza mabhuku, vanga vari mabhuku aisvika kuma3000. Saka inini ndaisarudza andaifunga ichasaurudzo rwangu semunhu anosenza basa rokuchengeta mabhuku. Ndakasarudza mabhuku andaifunga kuti anogona kubatsira kufunda kwevana vemidland university. Saka ndakazosarudza 500.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe vafanuro chirombo vari parunare kuBaltimore, Maryland, muno muAmerica neStudio 7.
Vamwe vaive pachirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders gore rapera vari muSan Francisco kuCalifornia, uko vari kupinda musangano wekuzeya nzira itsva dzekushandiswa kwedande mutande mumabhizimusi. Muyaradzi Dodo mumwe weavo vari pamusangano uri kukokerwa nekambani yeAccess Now watanga nhasi uchipera nechishanu. VaDodo vanoti vachange vachitaura pamusoro pechirongwa chiri kutsigirwa neYali, apo vachazeya nevamwe zvakakoshera dande mutande reinternet muAfrica. Chirongwa cheYali chakaparurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama makore mashoma apfuura, uye pari zvino chakatodoma zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama zvichange zviri pachirongwa chegore rino. Mavelas Mhlanganya weStudio 7 aita hurukuro navaDodo kuti tinzwe zvavari kuita.
Indafambira conference irikuitwa kuno San Francisco inonzi RightsCon inounganidza vanhu vanobva kunyika dzakasiyana siyana vanoshanda paInternet vane chekuita nema human rights kuti vasangane vataure vakurukure nyaya dziri kuitika paInternet sezvo technology iri kuchinja every day. Saka tinenge tichiunganidzwa tokurukura kuti zvisingaitwe kuti tirambe tine internet iri open.
Tichiona kuti wangauri vamwe vanga vari pasi pechirongwa cheYali cha2015, pane zvaungati wakadzidza here zvauchange uchipakurira vachange vari pamusangano uyu?
PaYali ndakadzidza zvakawanda. Ndakadzidza kuti Africa haizi nyika 1, uyezve mune dzimwe dzenguva inokwanisa kuonekwa senyika 1, asi nyaya dzinoitika munyika dzakasiyana siyana dzinofanira kuonekwa saizvozvo kuti inyika dzakasiyana siyana dzine madambudziko o maopportunities akadaro. Saka ndichange ndichikurukura nenyaya yezviri kuitika kuZimbabwe, nyaya dzeinternet, kuti vemabhizinesi vari kushandisa sei internet, uye kuti dzimwe nyika dzingakwanise kudzidza here kubva kuZimbabwe, uyezve zvii zvimwe zvatinokwanisa kudzidza kubva kuZimbabwe. Uye ndichipa mazano emakambani angade kuuya kuZimbabwe kuti vangafambise sei kana zvida kuuya kuZimbabwe.
Tiri panyaya iyoyo tichitarisa iro dandemutande reinternet, zvakamira sei munyika pari zvino? Tinoona kuti takaona gurukota retechnology vasupamandi wanzira vachiti ivo aiwa nyika isi kuzomisa maplatform akadai seWhatsApp nemamuwo zvanga zviri kukurudzirwa nemakambani anoita nezvenhare nezvimwewo. Zvakamira sei pari zvino?
Chiri kuitika njekuti makambani ari kuona kuti mari yavaisimboona yakuita ichiderera gore negore nekuda kwekuti vanhu vakushanganisa WhatsApp kufona kusenda mameseji havachasende matext meseji sezvavamboita kare. Makambani iwayo ndiwo ari kuda kuita kuti hurumende iise mutemo unodzivirira makambani ekuAmerica kuti asanyanye kudzikisa mari yavari kuwana. Saka idambudziko rinowanika kana technology ichienda mberi, pane panowanikwa kuti mamwe makambani anotanga kusarira mashure, mamwe anoendera mberi. Saka ingori dambudziko rinowanikwa, zvinoitika mubhizinesi, asi chatinongokurudzira ndechekuti makambani iwayo instead of kuti vakurudzire hurumende kuti iise mutemo, ngavawane dzimwe nzira dzekuti vawane mari.
Avo vanga vari vamunyaradzi Dodo, mutungamiri wekambani yeTV Yangu, vachitaura naMavelas Mhlanganya weStudio 7 vari muguta reSan Francisco kuCalifornia muno muAmerica.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mashoko avaMugabe ekuti havakwanisi kusiya basa nekuti vanhu vemuZimbabwe vanovafarira zvisinei nekukwegura kwavaita.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvenguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi.
Mapato anopikisa oshora mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti havakwanisi kusiya basa nekuti vanodiwa zvakanyanya nevanhu vemuZimbabwe.
Kuramwa mabasa kwevashandi veNational Railways of Zimbabwe kuenderera mberi vachiti vanoda kupiwa mari dzavo dzemwe dziyadarika gore.
Chimwe chizvarwa chemuZimbabwe vafaniwo chirombo, avo vari muno muAmerica vobatsira vari kumusha nemabhuku.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, Toksia Emina, Chris Kande na Marvelous Mtanganya uye, mnaudze Churungu.